Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare ramajistrate rakawana mwanakomana wava Job Sikala Jr. Asina mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajestreti kuchitungwiza nechipiri rakawana mwanakomana wemumiririri wezengeza West muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala vaJob Jr. vasina mhosva panyaya yokutadzisa mapurisa kuita basa ravo yavaipomerwa. Gweta rakanga richimirira vasikala vadiki vaFreddy Michael Musarirevhu vekambani yamagweta yeTendai Biti Law vanoti mutongi wedare akarasa uchapupu hwakanga hwapinzwa mudare nemapurisa huchiedza kuroverera vasikala vadiki huchinzi hwakanga husina kukwana kuti hushandiswe mudare. Vasikala vadiki vaipomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa epakamba yeSt Mary's kusunga vavakidzani vavo avo vainzi vakange vaita mhirizhonga. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kanemiri weStudio 7.
Mhosva rakatonga irikati hazvaigona kuva chiri chokwadi kuti mwana wavasikala akange ari panze musi uwu. Dare rakatonga rikati mapurisa atadza kuburitsa humbowo hunoratidza kuti munhu wavari kuti vakaona musi uyu aive mwana wavasikala. Dare rakatonga kuti humbowo hwemapurisa hwaive hwakapesana zvisingaiti zvekuti dare redzimhosva rakange risingakwanise kushandisa humbowo uhwohwo kuti riti iro mwana wasikala akaita obstruction iyoyi.
Saka ivo vasikala vadiki vari kuti vakakanganisa kufamba kwemutemo nenzira ipi?
Job Sikala Junior anova yakasungwa nemapurisa epaSt Mary's police. Mhosva yaipomerwa ari kunzi iye akavhiringa mapurisa kuita basa ravo. Mapurisa vakange vauya kuSt Mary's paimba iri pedyo nepamba pavasikala apa panova pakange paita mhirizhonga. Mapurisa vari kuti ivo pavakauya vachida kuti vanosunga vanhu vakange vakonzeresa mhirizhonga musi uyu, Job Sikala Junior ari kunzi iye akange aripo pane vanhu ava akabuda mumba mavo panguva dzeusiku dzinokwana idzo kuita kuma11. Saka ari kunzi akanoenda pamberi pemotokari dzemapurisa ayo marayot police vakanga varipo vane puti dzavakange vanadzo. Ari kunzi akamira pamberi pemota akarambidza mapurisa kuti vasunge vanhu achiti mapurisa akanga asina kodzero dzokusunga vanhu ava vainzi vakange vaita mhirizhonga nekuti mapurisa akange asina warrant inonzi warrant of arrest pachirungu kana kuti mvumo inoita kuti mapurisa ange iwo achisunga vanhu zviri pamutemo. Saka mhosva yaaipomerwa ndeyekuti akadzivira mapurisa kuti vaite basa ravo inonziyo nechepachirungu obstruction.
Saka ivo vasikala vakabvuma here mhosva yavari kupomerwa iyi kana kuti zvakamira sei?
Vasikala havana kubvuma mhosva yavaipomerwa iyi. Chandindo wati mwere Zimbabwe zive ndeche kuti mosha hii payaka parwa, payeriku zi yaka parwa. Paka ngepato wa ninyaya zagati one day, zava skala wakuru. Zinosa kisa izo kuti pange paka zoecha fungi zero. Yekuti mosha hii yaka nge ili kuuya, isi neine kunangana nevanu vainzi vaita milishonga. Asi ili yaka nangana nekuda kudena. Kana kukanga nisa wa skala wa kuru. Nekuti mwana wa skala, musuyu alikutonza ana kungi abuda panze, even paka itika milishonga iya. Ana kubuda, ana kuoneko kana niye vamwe, even vanuzi ma witness, apana kana varipo wanutaura kuti mwana wa skala akangari panze. Asi takato kashika mazi kwa chinzu kwa mapurisa, achiti yu waka muona, achimira pamberi pemota. Asi wangu vanu waivapo waita roti mwana wa skala akangasipo. Vaskala wakuru chae wanga waripo msu uyu urukunzo kaparu wa mosha. Ende vaskala pamba pavo nenye security vanu kia mado awo ne maget awo. Saka zinu wazuzi wakato kashika maza nesuo taimiri rao kuti vanu goti sei mwana wa skala iwe alipanze msu uyu. Sei akakunze reza milishonga msu uyu. Iwo vanu waipacha pupu wanga waripanze chae wajiti kwete mwana wa skala akangasipo. Uye vaskala wakuru kuchaya vanu taoroti mwana wavo akange ari mbamusi uyu. Zvinoto kashika madza tese isu kuti sei vakangomukira kunanga mwana wavaskala kuti mwana wavaskala ndiye uyu akange ari pakati pavanhu vaipara mumusha. Zvinova izvi zvakaita kuti uye fungidziro yekuti chinangwa chakange chisiri chekuda kukanganisa mwana asi kukanganisa baba vanhu vavaskala nenyaya dzakawanda wanda dzakange dzichiuya dzakavananga kumukati mematare.
Imi semagweta aivamirira mune matanho amuchatora here?
Ndakataura na vaskala ndikavaudza mutongo wakapiwa nedare. Saka iyo vaskala vakuru sezva munongoziva vari kurimandi kuchikurupi nenyau dzimota vari kupomerwa. Saka takamirira iyo vaskala kuti vatiudze kutotora matano api kana vachinge vabuda. Vakanga vati momira mombomira makadaro tichi mhanyisawo nyaya dzavo vaskala vakuru kuti vabude. Kana vachinge vabuda tinozogara pasi tonoona kuti tingatore matano api kuti tikwanise kuti tichitsimidza zvinhu zvakaitwa nemapurisa epasi enemies police station.
Gweta rakanga richimirira vajobskala vadiki vafredi Michael Masarirevu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeZambia yakazivisa nezuro kuti ichatanga kutengesera Zimbabwe moto wemagetsi kubva mwedzi unouya waNyamavhuvhu. Izvi zvinotevera kunyorerana chibvumirano neSouth Africa kuti Zambia itengesere South Africa moto wemagetsi. Gurukota reZambia rinoona nezvesimba remagetsi vaPeter Kapala vanoti vari mubishi rekugadzirisa zvikwanisiro kuti Angola itengeserwepo moto wemagetsi. Zimbabwe ichange ichitenga 100 megawatts dzemoto wemagetsi pamwedzi ichibhadhara mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6.3 million pamwedzi. Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro-soro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti Zambia yakaita rombo rakanaka mukuti yakawana vatungamiri vechidiki vane ruzivo rwemabhizimisi vachiti Zimbabwe ine dambudziko rekuda kutarisa sure kwayakabva sezvinoonekwa muzvirongwa zvizhinji munyika zvakafanana nezvemukurima.
Zvokuitika kuZambia zvinofadza, zvinodadisa, zvinoyevisa. Zvinoratidza kuti pakapinda hurumende iri business friendly inenge ichiita engagement yechokwadi kwete kungotaura veneve capital, mainternational investor, mainternational institutions, mabhanka anenge ane zvikwereti zvenyu, they are prepared kugara pasi nemi. Saka pamusoro penyaya yekutengesera magetsi, chikuru tiri kuitika kuZambia ndechekuti vari kukwanisa kugara pasi nevari nemabhanka ane zvikwereti zvavo vataka kukatiswa ni hezu kwele eti zwe chupa matra kwa kwanze kuisa maari ma investment anenge iwa magezi Zambia zaerubita ine excess capacity ya magezi kwa ukafu we goji saka inge chukwanza watu tenge sila nizume nika zemu region medu ndoro rasa kakatira power pui yedu ye msadak inchitra utivaya waningu wani magezi haringa resetlas kwa kwanza tenge
kana makatari savo pa hurumende yavo munoona kuti pane mutsauko here Zimbabwe ingatadzwa kuitawo zviri kuita Zambia
andioni Zimbabwe ichikwanisa kuita zviri kuita Zambia nechikwata chatinacho I think zvataona nemakore since pakaitika kuchinja kwehurumende pakaenda vamugabe takatarira kuti pamwe pachaita zvatiri kuona kuZambia pakuchinja nzira dzatinoshanda kuZimbabwe asi ndofunga ruzhinji tinobvuma kuti hapana chakawanda chakanyanyochinja kana kushanduka paapproach yatoita business investment muZimbabwe saka zvirira kuZimbabwe zvakasiyana nezvatoita
kuZimbabwe. Chii chikuru chatingadzidza kana takatarisa Zambia maitura vanoita zvinhu zvavo chii chatingabatawo ipapapa tikashandisa muZimbabwe?
Ndingati Zambia ine nyasha yekuti yawana mutungamiri negovernment vanhu vari kubva kuprivate sector saka vanhu vanohwisisa business saka vari reform minded muapproach yavo whereas isu kuZimbabwe tine vanhu handifungi vanhu vari muhurumende yedu vazhinji vakamboshanda vanhu vakangoveri vari mugovernment now over 40 years saka ideology yavo in terms of the way vavantasa economy and experience yavo as well zvakatosiyana and tikatoona kuZambia because of udiki wemutungamiri wavo nehurumende yavo age wise I believe pane ka freshness kema ideas kekuda kutarisa economy governance issues nenzira dzakasiyana isu tinenge tinonyanya kutaura kumashure tine kuda kudzokorodza zvatajaira sehurumende which pamafungiro angu zvinhu zvaishanda kana kuti maapproach awaita 1970-1980 handizvo zvingashande 2022 even maapproach kuekonomy pakuda kuramba ngatirimei ekonomy pamwe nengeita zvakatisiyanei saka ndingati ndo kusiyana kwandoona pakati pedu nezvokirika kuZambia.
VaKelvin Manduna vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Zuro vashandi vehurumende vakawanda vakange vari kumabasa munyika yose kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakange raita kurudziro yekuti vashandi varamwe mabasa zuro nanhasi pamusana pekushomeka kwemari dzemihoro. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe.
Mavonero akaita ndezvokuti zvinogona kuva nesimba kana zvaitwa zvamastay away iwayo sokurongwa kwazvaa zvakaitwa asi zvinenge zvisina kuzobudirira ruzhinji kana kutoti vose vava vachifanira kusaenda kumabasa vanenge vaenda kumabasa ameno kuti vapindwa nechando chipi kuti havana kunge shoko rakasvika kwavari here zvekare mapurisa anga ari mumutaweni nedumo panzvimbo dzinoungana ungana vanhu kubvira makuseni kusvika manherano aya pamwe achida kuona kuti iye kuchaungana ipapo asi ngaurwa pamwe chete nokuona kwatiri kuita nezvokuti hakuna wachadza kuenda kubasa asi ndinovimba kuti vaenda kubasa ivavo vane kugona kunge vava vasingashandi nomoyo svinu vanga vasingashandi nenzira kwayo vachingoyozera vari pabasa asi handioni kuchibudirira kana vanhu vasina kuenda kumabasa kwacho ikoko zvekare kusaenda kumabasa ikoko neimwe nzira kunenge ichitova kuuraya nyika saka No, dingango tindiri kumbwa ndiri kutsuru kuti adisi muranu vanenge vakaronga kusaenda kumabasa ikoko zvekare handinzwi marwadzo avo nokuti handisi mumabasa avo saka kuti nditi hazvina basa zvokuramba mabasa ikoko handisviki ikoko ivo ndivo vanoziva.
Kana vanhu vachiramwa mabasa vanogona kuwana zvavanoda here? Munofungei nenyaya yekuramwa mabasa?
Kuramba mabasa ikoko ngatione kuti kunotibetsera here. Kana tikaramba mabasa pane chatinowana here chinozokunda kutaurirana nhaurirano dzinenge dziripo dzokunzwisisana kuti hatingahwini tose, tose tinofanira kukurusa, tose tichifanira kuhwina, tobvumirana pakati kuti tingahoreswa mihoro yakaita sei kana kuti tingapiwa maincentive akaita sei kuti tirambe tiri pabasa. Asi zvekare kana uine zhara kana usina mari yokuenda kubasa ungagoenda kubasa ikoko sei? Ungagondodzidzisa sei wo uine zhara? Saka zvinobata kwose kuti ngakuve kunoitwa nhaurirano dzinenge dziripo. Hurumende ngainzwe marwadzo avashandi vayo.
Sokuona kwenyu Profesa Masocha, munoona sokuti masangano anomirira vashandi naivo vashandi pachavo vakabatana here kana vasvika panyaya dzakaita sedzidzi?
Tinoona sokuti havana kubatana zvachose nokuti zvinotaura vakuru vakuru vakamirira masangano aya kuti vashandi vedu vacharega kuenda kubasa musi wakati newakati. Handizvo zvatinoona zvinoitwa nevari kumabasa kwacho vanenge vakamiririrwa navatungamiriri vavo. Saka hapana kunatsokubatana nzi natsokuona kuti shoko rarasvika here, nokuti zvinoita sokuti vashandi vaneta nazvo izvi kuti kana tikarega kuenda kubasa chii chatinowana? Pamwe tinondoroga ikoko namapurisa, ivo vakuru vakuru vachiva vanenge vakokera kuramwa mabasa ikoko vanenge vasiko kustrike idzodzo, vanongokokera vari kwasi. Saka handioni kubatana kwazvo kwavatungamiriri ava vanogona kungotuma vanhu kuti ngatirege mabasa ivo pavange vanenge vasiko ikoko kunodemonstrate ikoko. Vashandi vacho pamozopedzisira varohwa vasungwa, asi vakuru vakuru vacho vanenge vasingaonekwi kuti vari kupi. Saka hapana kunatsokubatana ipapo apa, handioni kubatana kwavo.
Nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoshanda mubhizimisi rekutakura zvinhu munyika vochema-chema nekusagadzikana kwemitengo yamafuta edzimotikari vachiti mitengo yezvinhu zvose inobva yakwira, ivo vasingagoni kukwidza mitengo yezvinhu zvavo zuva nezuva. Izvi zvinotevera kudzikiswa kunonzi kwaitwa mitengo yedhiziri nepeturo neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA nemadhora ekuAmerica, asi vachiti hazvibatsiri nekuti mari yemunyika inenge ichidonha uremu zvekuti mutengo wacho hauoneki kuti wadzika. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navaSamora Mungati avo vari mubhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo.
Isusu ini ndinoitwa Samora Mungati, ndinoita zvekutakura mabuilding materials kubva kubricks, jecha nezvimwe zvakadaro zvekuvaka. Nhaurwa yemafuta edhiziri nepetrol amuri kutaura mukoma aya, zvinhu zvakatiomera isusu sematransporters nekuti tinoti nhasi hanzi dhiziri rakwidzwa price, then isusu sematransporters tinogona kukwidzawo, asi obvious makwidziro atinoita haazonyatsoenderane nemakwidziro akangaita mafuta edhiziri nepeturo. Then togara togara tonzi dhiziri radzikiswa, tobva taona kuti tichidzikisa maprizes hazviiti, nekuti vanongodzikisa pakutaura maybe pamaredhio nepamapepa, asi pagraund yavo chaipo hationi musiyano wekuti radzikiswa rakaita harina. Asi tikatonzi radzikiswa zvemashuwa, dhiziri chanoita kushayikwa chete hariwanikwe pamapampu. Tobva takawana kubreak market kuna vakomana vanoita zvekuhodha kumagonyeti vaya vaya, vanobva vakwidza prizes nekuti papampu panenge pasisina.
Saka bhizinesi racho rinofamba sei mumamiriro akaita zvinhu iwayani?
Mukoma wangu handiri kukunyeperai, bhizinesi rakatiomera. tiso anu anonzi waka omeru wazukuti unosha ya kutuweta se ukada kukwiza wacho watisho shantila wacho watinota kuruza zinu wanu wakato omeru wao wajinji wacho watinotemba na massive servants anopua mari ni RTGS apa isusu kutuacha jine US wanengu wajita atina US wakaticha tika wapo wakato ma RTGS isusu kutishito tenga dizili RTGS ya ya ino skorambo kapa mbalimwa magaraji wanengu wajiti kuda US dollar saka business laka tuwa mea tisuko tuwa wanu kutituwa ni kura na mafi na mwesha ina pundu cha tribute
zviza munofunga wemi semunhare mubhizimisi rekutakura iri kuti zvingada kuitwa kuti zvigadzise nyaya dzemafuta idzi munyika
izvi totozvizira kuna vakuru vari kumusoro ikoko kuti dai vaikwanisawo kunzwa chichemo chedu kuti hazvikwanisiko here izvo hatizivo kuti chii chinoitika kuti zvimbonzi rakwira rodzikiswa patinenge rambokwira paya paya chii chinenge chaitika patinenge razonzi radzikiswa chii chinenge chaitika izvozvo hatikwanisi kuzviziva asi dei taiziva kuti zviri kukonzera zvacho zvii ipapo hatikwanisi kuziva kuti chii chiri kukonzera
mati munoita zvekutakura takura imi vanodawo kutakurirwa takurirwa vangada kukutsvagai vanokuwanai kupi
right isusu tichiri kushandira tiri panze hatina maofisi chaiwo chaiwo asi kuti tinoshanda tiri pamashops epalocation paopposite zvayoja ndipo patinopaka marori edu ndipo panouyawo pacustomer kana pafacebook mukatsvaga anonzi Samora Mungati munomuwana mukaisa meseji ipapo tinoiwana zvakare
avo vange vari vaSamora Mungati vanoita bhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo vari parunhare kuMasvingo naEvans Zininga weStudio 7 Botarisa zviri mumapepa nawo anhasi. News Day rinoti zviuru nezviuru zvevabereki nevana vechikoro zviri kutya mushure mekutadza kubhadhara mari yekunyora bvunzo dze2022 Zimbabwe School Examinations Council. Mari iyi inofanirwa kubhadharwa mangwana nevana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7, ordinary level neadvanced level. Kuti vanyore bvunzo, vana vegrade 7 vanofanirwa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora 10 ekuAmerica, veO level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora 10 nerimwe ekuAmerica, veA level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora 20 nemaviri ekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei pastudio 7 apo. Ndakanaka yaya zvangu studio 7 mazuva ese. Vanoda ana mugwadi endai kuZimbabwe munovaona. Musavashanda yenyu kuvareketa pasocial media vanobatika kuZimbabwe. Munoti todo mugwadi munobata. Echi ndiri kuenda hangu paSouth Africa kuitenga cheiri kushandidzana nemaAmericans. Kuzizoni tikazizoni kuti chakupai musi wa 31 December. Kupari zvino tinombogarirei. Saka zviri patena kuti vanoda kuti vazvarwa zveZimbabwe zviri mumadiaspora kunyanya muSouth Africa zvindosurumidza zano vabatsira nokuti ivona kubvapo. Saka igemu yanga yakarongwa kudhaya, igemu yakatorongwa kudhaya kuti uyai kusavharimu vavharire kuti vasasadzoka ukoko vauye vasurumidze zano. Ino zano yacho munoti inombozvitsvaka here?
Mangwana nakanaka vashamarariri nevateereri veStudio 7. Zita nditimoyo game changer ndiri kuJohannesburg. Ndichida kubvunza kwamusoro penyaya yemukomana weZanupf akakidnapwa nevakomana veCC. Nyaya iyi vashamarariri taikumbira kuti imi muiteerere, but tinoona sekuti hamuisi kutizivisawo kuti zvava papi. Because takapedzera ponya tachatacha achazoudza vana veZimbabwe zvizere kuti chii chaitika. Asi nanhasi zvakangonzi zii ngatirege kuramba tichiita zvituta nevanhu vanozita vakangwara tokumbira Ponya ati adzoke kuvana veZimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika Ponya ati please 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 ngadzoke kuvana veZimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika takangomirira nanhasi kuti tizive chokwadi panyaya iyoyo tauziva changa chaitika uye tigozozivazve kuti kwaava vacho vanga vasungwa chii chakazoitika kwavari varipi vakaregedzwa here ozvavapapi
ini ndinoitwa Samson Magumura ndiriko musha muZimbabwe muno kuti tizeri nyamusika wamasei asi ndine chikumbirowo kune munin'ina wangu anonzi Mugwani zuro uno uyu aitaura kuti ZANU-PF haiti mhirizhonga aya mashoko anobva kune mutungamiriri wayo asi tinoshamiswa kuti nhasi vari kuda kuona jokusikara kuti akakanganisa stereti ko pa2008 zvine muvhunzowo vanhu vaipondwa pano masikati machena paharu rari yandaire kufosteredza chielection chachiri chekufosteredza chekuti rirani vanhu vakapondwa nyika yese zviri pachena chena chaizvoizvo nebato 1 kati nhasi unoziva chiti haikodzesi mhirizhonga ndozoshamisika zvemugwada achitaura kuti ataurirwa chokwadi nana uyo chipangano uyo aakutaura kuti nhasi uyo ndiwe mhirizhonga uyo tomuziya wemhirizhonga asaitaura kuti zana haiti mhirizhonga kuvai mugwadi aine pfungwa dzakadaro mugwadi ungaiti semwana womuzimbabwe kutopera kwazviri kuti
pastudio makadiko makadiko ini ndinobva kufara kana mabio elections achiwinika sezvizvo ende nambondikatarira nenhamba yatiri kuwina nayo inoda kuti titikwidzei zvakatidarike ipapo asi ndinotenda kuti ichakwira handifungi kuti sevanhu vakanga vachimbova nezero vachitanga kukambena taiva nezero futi kusvikira pa1 kusvikira panhamba yaari nhasi zvekuti kana vanhu vakaramba vakashinga vakamira chaiko chaiko vamwe usiwo kunovhotera purezidendi nyangwe vakazama kuda kubirira vakadii vakadii vachiamisa muhofisi zvino vamunangagwa vari munhu wakaifanana neni unokurumidza kuvonera nyaya painoenda nako kana kuona zvunhu zvazviri kuda kuita zvino vachizama kusaina saina mafomu avo vagowana kubuda nguva dziripo vasaita zvekuzoita sekuti vari kudzingirirwa toda kuti vasiye zvinhu zvakanaka muofisi nekuti patakatarira handioni kana vakapa sudunuka kana vakapa sudunuka tinotenda kuti nyika inenge iri yavo ndotenda naizvozvo ini ndinoitipoi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri wenyika yeamerica vabarack obama vabuditsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezviza pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera pane vaimbi vekunigeria vana vanosanganisa Burnaboy, Tems naFelix vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe vaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kuminduro zvinopihwa nevanhu pose pavanobuditsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dare ramajistrate rakawana mwanakomana wavajobsikala vajobsikala junior vasina mhosva yokutadzisa mapurisa kuita basa ravo Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi uno dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kuwanikwa imwe nzira yokuti hurumende iteerere zvavashandi vayo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nyusu zvakare manero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.